vachitaura nestudio 7 nhasi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muchikamu chekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburiswa kwemashoko varichard mahomba vati havashamiswi nemashoko ehurumende yeamerica ekuti haichabatsira zimbabwe mukutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvayo kunze america inoti haina kufara nenyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore rapera uye kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanopikisa asi vamahomba vanoti ishiri nemuririro wayo
hatifanhi kushamisika nekuti america hapana payakambotsigira kuda kwesaridzo inogadza zanupf mutungamiriri wezimbabwe
vakamirira muzinda weamerica muzimbabwe amai elaine french muhurukuro yavakaita nezuro muharare nestudio 7 vakati zimbabwe yega ndiyo yakavimbisa kuita sarudzo dzakachena asi yakakundikana
we felt that the elections fell short of regional and international standards And quite honestly, we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same, including some of Zimbabwe's own neighbors in the SADC region.
Takaona kuti sarudzo dzakaitwa hadzidzadzisi zviga zvinotarisirwa panoitwa sarudzo dzepasi rese. Aya asi maonero edu chete, asi zvakataurwa nevakawanda vaiongorora sarudzo kusanganisira vemusadak.
Amai French vakatiwo vanoshishikana zvakanyanya nemhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo idzi.
We were also deeply disturbed by some of the events that have happened since elections, in particular some of the violent acts against opposition members and supporters, some of which have been injured and even killed.
Tiri kushushikana nezviitiko zvakaitika mushure mesarudzo, kunyanya mirizhonga kunhengo dzevanopikisa nevatsigiri vavo. Vamwe vakakuvadzwa, vamwe vakaurawa. Mashoko edu kuhurumende ndeekuti vatange kufamba munzira dzeutongi hwejekerere.
Vamahomba vati Zimbabwe neamerica nyika dzakaenzana uye america inofanirwa kutambira zvakasarudzwa nevana vezimbabwe
kakuti imwe nyika inoda kupa mutemo kune dzimwe nyika chinhu chinenge chisingagamuchiriki and pakaitika sarudzo dzisina kupokana tinenge takatarisirawo kuti dzimwe nyikawo dzinoshamwaridzana nezimbabwe dzigashire
izvi zvatsigirwa navainnocent ndori kanda vanotsigira bato rezanupf
chavari kuita apa chete kuda kusvotesa kunyongosva nekukonzeresa shavashava muzimbabwe
imwe nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaalois mutizira vatiwo america haisi kuremekedza zimbabwe
nyika iyoyo iri kuramba kungechipindirwa matongerwo enyika nedzimwewo nyika iyo inoda kuramba ichitongwawo dzimwe nyika saka mune maonero angu tinoona kuti united states inoda kubata chibharo nyika yezimbabwe
asi mutauriri webato rinopikisa recitizens coalition for change vapromised mukwananzi vapokana nemashoko ehurumende aya
kana masarudzo dzisina famba zvakanaka zvinoreva kuti hurumende inenge iripo inenge isiri hurumende iri pamutemo uyezve inenge isiri hurumende inokuwirirana pakati pevana vezimbabwe rindo hurumende yatinoda saka zvinonetsa kushanda nehurumende isina mandate yakakwana
mutungamiriri webato rinopikisa redemocratic party vaurayai zembe vatiwo zvaitwa neamerica zvanga zvichitarisirwa
tinoona chose kuti zvikwereti kuti zvidzoserwe kuvanhu vakakweretwa paida kuti zvijeke maererano nekusharwa kwehurumende yomujekerere yavanhu vezimbabwe zvinoderedza tsaona yemari dzinenge dzakakweretesa hurumende yemunyika munomu
vaclaris madhuku vanoshanda nesangano revechidiki replatform for youth development vati zimbabwe yakafanana nejuzi ratizirai rinoti uku rinorukwa uku rinodudunurwa pakuedza kudyidzana neamerica
iyo zimbabwe pache zvayo yanga ichitaura kuti inoda kugama hwakanaka pasi rose nekuti ine polisi yekuti aiwa zimbabwe haina vainofanira kunge ichivengana nayo
mukuru wezimbabwe democracy institute dr pedzisai ruhanya vatiwo zimbabwe inofanirwa kungoita sarudzo dzakachena kuti ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika
dzakabuda pachena kuti sarudzo idzi dzaitwa idzi dzanga dziri dzetredi dzanga dziri sarudzo dzisina chimiro muchiona zvakaitwa muharare kuti vanhu vaishaiswa mabalot paper kuti vavhote
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika dzinoti mashoko emutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa ekuti zimbabwe ishamwari yavose angori manyautsa mukanwa okuonya njimunyira dzezvopfumi dziri kuyambira kuti pasina rutsigiro rweAmerica panyaya yezvikwereti upfumi hweZimbabwe unogona kugwadama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.